isusu seshamari yemwanasikana tine zvirongwa zvakati wandei zvatirikuita sanguva yatakatarisana nayo. Tine hurukuro yatichaita nevamiririri veboka reparamende vatinoti isusu veWomen's Party Caucus. Tichitarisa zvakare boka reparamende rinotarisa nezveutano. Patichasangana nevasikana tichita hurukuro dzezveutano, hurukuro dzezvekubwinywa kwevanasikana uyezve hurukuro dzinotarisa vanasikana vari kunetsekana savari kuita pamuviri vachishayiwa kutiona rubatsiro kupi. Tichangezve tichisangana nevemadzikereke tiri muMashonaland East tichiendesa mashoko kuti vanhu vanoona kupi rubatsiro uyezve vanhu vanokwanisa sei kunge vachibatsira varume nevakomana uye sekereke kuti tiwane nzvimbo dzakachengeteka dzekunamatira. Tichitaura hurukuro idzodzi kuchireduko tichanokurukura zvakare nevakasiyana-siyana vemapoka ehurumende munharaunda dzedu uyezve vana baba nevakomana kutarisana nenyaya idzodzi dzeyatinoti sexual reproductive health rights pachirungu. Asi tiri kuramba tichibatsira vasikana kumasenta edu kudai sesenta yedu iri kwachihota yatinoti isusu donhodzo kune yavasikana ivo vechidiki vari kupiwa kuti vaite vana amai nguva yavo isati yakwana. Tiri kuvapa mikana yekuwana yatinoti counseling pachirungu kuita mabasa emaoko uyezve kuwana pavanokwanisa kusiya vana vavo pavanenge vachiyeka kuzvikoro.
Tombotarisa mitemo yakadzikwa nehurumende panyaya yekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Haisi kushanda munyika here kana kuti zvakamira sei?
Hongu hurumende yakaisa mitemo kudai seiyo constitution inotaura kuti vana havabvumidzwe kuroorwa kana marriage act kana kutarisa nyaya yatinoti age of consent pachirungu iya. Asi tiri kuona kuti tichiine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havasati vakunzwisisa mitemo iyi inoda kuti itsanangudzwe zvinoita kuti munhu wese anzwisise uye tinoda kuti mapoka akazvimiririra kudai sana gender commission vaongorore kufambiswa kwemitemo iyi nekuona kuti iri kuitwa nezvainofanira kunge ichifamba nazvo uyezve zvakare kuti kumatare edzimhosva zvinyatsokosheswa vanhu vapiwe mitongo inonyatsoenderana nayo nekutsvagirwo vana ava chouviri chekuti vakwanise kuita vakwanise kuchengeta vana vavo. Vamwe vanoda kudzokera kuzvikoro, vamwe vanoda kuita mabasa emaoko, vamwe vanongoda rubatsiro rwekuti vanyevenuke mupfungwa nekuona wekutaura naye.